Mangwana mutungamiriri wenyika yeZimbabwe baba Mnangagwa vanenge vane urongwa hwekuita musangano nababa Putin mutungamiriri wenyika yeRussia.
Donzo remusangano riri kuzivikanwa here?
Baba Mnangagwa ari kutarisirwa kukurukura zviri kuitika mukati meRussia nekuda kutaura pamusoro peRussia nekudyidzana kwayo nedzimwe nyika nemamiriro ari kuitika pakati peRussia neUkraine vachataura zvakare nekubatanidzwa neku kuwirirana kwatinoita kweRussia neZimbabwe nekuona kuti vachabuda vakabatawo chouviri chavangaigira vana vekumusha uyezve nekuti chii chatokwanisa kuitawo nekuda kubatsirana nekutsigirana nenyika yeRussia yakatarisana nekurwiswa nenyika dzakawanda dzichipotera nezita rekuti Ukraine.
Zimbabwe yochidzidzawo zvipi ikoko muchiona zviri kuitika?
Kuno kuSt Petersburg, tikutarisa kuti Zimbabwe ichadzidza zvakawanda pamusoro pekuvandudza upfumi hwenyika kubudirira mukati menyika yeZimbabwe.
Asika Russia iri muhondo neUkraine zvinozopera mushe here?
Tinonzwa kuti vazhinji vanangatotaura navo kuno vachiti kupinda munyika yeRussia kunogona kukunzira Zimbabwe vavengi vakawanda. Chavasiri kuziva ndechekuti Zimbabwe ishamwari yemunhu wese, haina wainoti ndiye muvengi wedu. Pachirungu semashoko anogara achitaurwa nemutungamiriri wenyika yeZimbabwe ndeyekuti Zimbabwe is a friend to all and an enemy to none.